A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 16th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the failure by those who are disabled to access medical health.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 159460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Okay, maybe when they experience have issues relating to HIV/AIDS, they quickly understand them. And they will know to say, for example, if I have a lymph node under my arm, what does this really mean? So that kind of information is not there. So what they are just saying is that things that are pictorial, we need to just translate the picture into Braille.
Mauto said,
information is there, and the unfortunate thing is that the information gets to them late. It's outdated. By the time it gets to women and girls with disabilities, the information is already outdated. So as that, we need to be able to keep abreast with the information and adapt new information as it comes and try and distribute it in a format that persons with visually impairment will understand.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the disabled and access to healthcare.
A baseline survey done by the Disability HIV/AIDS Trust, or DHAT, has shown that people living with visual impairments are having difficulties in accessing HIV/AIDS information. DHAT head of operations, Hamid Ismail Mauto, said the failure by the visually impaired in Zimbabwe to access information in appropriate formats had left them exposed to HIV/AIDS.
In Zimbabwe, usually disability and poverty are inseparable. Zimbabwe ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, where it committed itself to align its policies and laws to the dictates of the international instrument. But not much has been done to date.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
I'll see Chove again for it. Kune awa chango tibata nasi, tlauti tingwe tichi tarisa nezwe vaka remara. Tichi tarisa o, jukuru vaya va singa o nekano tibatingati mapofu waruguti iwo. Avas kunyazupiwa dziso yaka kwana. Kuti vano itase kuzidzirira kuzvirwere zvakaita sezve HIV/AIDS. Asi hatidongo taura chete neivawo vasingaone, asi tira kunzwa nevamwe vose vakaremara kuti vari kurarama sei imo muZimbabwe. Vari kukwanisa here kuti vaone dzidzo pane zvinhu zvavanenge vachida mungava munyaya dzezveutano kana zvimwewo zvinoita kuti upenyu hwavo huvarerukire. Gibbs.
Yewambe zuluwa ndabalinga chona njani, tina ngapa isi ya pila sibili loba nje unwazani nsoku la makaza. Ye, utaba la mtesikoka ngalo ilolo sika ngala kona, aba ngaboniyo, aba nbe Zimbabwe. Aba tige aba toli luto ngapansu kwekwelelo lo HIV/AIDS. Sia kwa sikule nkelo ezi nenga kule cool Zimbabwe, ezi HIV le AIDS. Kuta bati kona, akula lutaba lutola kangako, ngoba kukanya ngazani seba kotla gala, ukutiba sapila. Ye, sizwe njalo ke inhlanganiso yenye sithi ongani kuyahlupa kakhulu ukuthi abantu laba abanakekelwa kangako, ngakho ke sokumele ukukhangela ukuthi kambe kungathwani ngakho. Ukuze lingene kuhlelo khona manje ole Live Talk, nasi nombolo lifone kanye, cellphone la khona ngapho ithi ke 001-202-619-2077. Ye, ngenani kuhlelo Zulu, sixoxeni khona manje. Live Talk.
Mm-hmm. So I think we have our first two guests. First, we have Mr. Edwin Ndlovu of the Disability HIV/AIDS Trust. Mr. Ndlovu, good evening.
Good evening. How are you?
I'm doing great, and thanks for joining us. And we are also being joined by Masimba Kuchera of the Center for Disability and Development. Mr. Kuchera, good evening. Thank you so much, Masimba. Oh, it's raining finally.
Yes. The heat wave is gone.
That's good. Ndanzwa kuti makasunga munanga achikuchidzira zuva. Okay, of course, there's a slight delay on Masiba's number, but that line, there's a delay, but we can hear him loud and clear. Gibbs, you can start the ball rolling.
Let's start with you, Mr. Ndlovu. Tell us, in terms of accessing HIV/AIDS information, how is it in Zimbabwe as people living with disabilities?
Persons with disabilities and not living with disabilities.
Okay.
It's quite a challenge when you look at access to HIV and AIDS programs for those with visual impairment, because of the nature and the type or the way the information is packaged for the general public, because the approach is like one size fits all. There is no specific information and which actually responds to the needs of persons with visual impairment. When I say the format, I mean there is a lot of information that is being given or is being provided to the general public. But that information is not accessible for those with visual impairment, because there is no braille where persons with a visual impairment can actually read the information and understand what prevention means, what treatment means, you know, all the stuff regarding HIV and AIDS. But I would like to hasten to say it's not all those who are visually impaired who can read the braille. So you need to ensure that you are responding to those people also, and you can also target them using audio format where they can actually listen to the information and understand issues of HIV and AIDS. And also the issue of you know, the condoms. You know, one with a visual impairment can actually use the condom, but not knowing that that particular condom is actually expired, because there are no braille labels on those condoms. That person would have said, no, I've actually protected myself, and I consistently and correctly used the condom, but because he or she is not able to read that the condom has expired. So these are some of the challenges that actually are faced by persons with visual impairment.
Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. And for those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about persons with disabilities and access to healthcare. Gibbs.
Yes, we're away, Baba Ndlovu. Si kuluma ngesintu sibile sakithi lapha sizokuthi njengoba ukhuluma nje usithi abantu abangaboniyo banganike babhekana lohlupho lolu, pho ke kungenziwani ukuze ukuthi kutholakale khonokho elikufunayo?
Kumele kwenzakale ikhonoko okwenziwa kwabanye bonke. Nxa sisithi sipha ulwazi ebantwini bonke njengelizwe, kumbe ilizwe leZimbabwe, asiphe ama-groups onke, ngithi kumbe amaqembu onke, kuhlanganisela nabana abangaboni kumbe ngithi abakhubazekileyo. Nxa sithi ulwazi luphiwe, kasibe le information ebreyiliweyo, nxa sila ma-flyers akhona lawo afanele efakwe ku braille okwenzela ukuthi abangaboniyo lawo bekwanise kunjalo bekwanise ukubala bezwisise ukuthi kade kuyini okwenzakala elizweni. Ngibe sengikhuthaza njalo ukuthi ayisibo bonke abangaboniyo abakwazi ukubala i-braille. So njengoba na i-technology nje isinganisa ibhahile, kukhona ama-audio lokho esingathi ikulalela kumbe singafaka kuma-flash, singafaka emaredweni, sifake ema-flashini sikulalele. So kufanele siyenze futhi information yakhona ukubana ibe ku-audio, ukubana labantu abangaboniyo njalo bengakwanisa ukubala i-brain, labo bekwanisa kunjani, labo bekwanisa ukubala okulalela bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Njalo okufanele kwenzakale yikuthi ama-policies esingathi imithetho eyabe ikhona ifanele ihlanganisele kumbe ibe lokukhangela banabo bantu abangaboniyo, kube nama-specifications ukuthi labo bantu vele bona bafanele benjani, be-targetwe kanjani. Ngoba ukubashiya siyabe sithi thina lubandlululo, sesibandlulula, kodwa thina nxa sesiripota ngale njengelizwe siyabe siripota sithi ilizwe leZimbabwe selikwanisa ukwehlisa umemetheka kwegciwane, kodwa namba phela abanye ababe bengaincludwanga kumbe bengahlanganiselwanga ezinhlelweni zenezo. So siyabe sesibachiye ngaphandle khonapho njengelizwe leZimbabwe.
Awubonike siyabonga kakhulu ke baba Ndlovu, ubambe khonapho ungayikhatshana. So what you are saying is that there are some people who can't read braille, so there is need to have some audio kind of formats that can be used for people that can't read braille, you know. So he says that can be a good answer actually. Some of these things.
Regai tiende kuna vakuchera nare awe nenge irikumboti netse vakuchera madzoka here. Yeah, right. Vakuchera tichitarisa matambudziko mamwe arutaurwa navanhu Ndlovu ekuti hapana zvikwanisiro zvekuti vanhu vasingaone vakwanise kunge vachiverenga zvimwe zvinenge zviripo kana kuti pamakondoma yakuti vazive kuti aexpire here kana kuti hasati. Muhuri kurodza muri kumboitawo nehurumende nevamwe masangano anobatsira, vari kuti kudii panyaya yekugadzirisa iyo nyaya iyoyi?
Tingati nyaya idambudziko rakati kurei kwete kune vanhu vasingaoni, asi tingazoti kune vanhu vane urema vakawanda vakatoaaaa zvinenge zvisiri mu zvavanokwanisa kuverenga nyaya imwe chete. Asi tinotozoonawo kuti izvo zvakena chero kune vanokwanisa kuverenga vane humwe hurema tomboti vanenge vasoka chifamba kusvikira kune kunenge kuchipiwa dzidziso yacho, navo vatoriwo nematambudziko avanenge vachisiyana navo. Tinangoti isusu chatinoona ndechekuti vanhu vane hurema vane dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana information yedii. Tikatarisa vanhu vaya vanenge vasingagoni kutaura kana kuti vanenge vasingahanzi, navo vanonyenyeredzwawo panyaya information, nekuti panenge pasina munhu anenge achikwanisa kutaura navo nemaoko kana kuti kunzwa zvavanenge vachikwanisa kutaura. Chirema kuti ndemamwewo matambudziko ari kusangana nevanhu vane urema mu nenzira dzakati wambei. Asi tichidzokera manje pamubvunzo wenu uri
naria mukoma masimba kuchera inenge iri kuti netsei tichaedza kuti tinge tichiva fondera zvakare. And for those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about persons with disabilities and access to healthcare. Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Ndlovu. Mr. Ndlovu, you are talking about these audio formats that you can use as a source of information. So what would it take for you to have those kind of audio formats?
It's just you have your flash and put the information on that particular flash, flash disk. We know that these days there are a lot of memory cards that you can put your music, that you can put the information. And here you can actually also put the information that is on audio format on those particular memory cards or flash and give to somebody to actually listen to the kind of information that you have put on that particular flash and play it on the radio or play it on our phones. You know that these days we actually have phones that actually can be supported or can support that kind of information.
Okay.
And I had asked Masimba before we got cut off, any lobbying that you are doing, Mr. Ndlovu, targeting the government, for example, and other non-governmental organizations to assist you? Because this problem has been going on for decades, if I must say, this discrimination.
Yeah, there are a lot of efforts that we are putting in order to, disability has been there since time immemorial. But the response actually from the government and other civil society organizations has been very slow or very, they are not quite responding at the pace that we might want to. I'm happy to say that because of the effort, the lobby that we have made, the government is slowly responding to our concerns as persons with disabilities, not only those who are visually impaired, but persons with disabilities as a sector. And the government actually has now started rolling out the training of nurses in sign language for them to be able to communicate with those hearing impairments. Mm-hmm. But training in sign language is actually not enough on its own. But you need to ensure that, because sign language is a language, it's a language that you need to continuously practice or continuously speak. Visions can be spoken, but in this case, we will be practicing. So we are actually suggesting that as we train the nurses, we also need to ensure that somebody is attached to those institutions. Somebody who is actually hearing impaired should be attached at those institutions to ensure that the language is sustained, because regularly meeting those nurses will ensure that the language is sustained, because it can be easily forgotten if you don't practice it on a daily basis. Because we have had such cases that people have been trained, but they easily forget because there is no one to communicate with on a daily basis. So it's actually prudent to ensure that there is also somebody who is hearing impaired. And we know that those who are hearing impaired, most of them, they are uneducated. I know people will say, what can we give them to do at those institutions? But they can be general workers, you know. You can give them serving tea, doing all this, that stuff. By doing that, you'll be communicating on a regular basis, thereby sustaining the language and ensuring that those nurses are actually practicing sign language so as to sustain and ensure that it's continued.
Thank you so much. And I think we now have Mr. Kuchera Beck. Vaguchera, tangati chitaura, manga mchitaura nye kuti, mungati muri kuita sei mimi kuti hurumende nemama sangana no batsira vange vachigadzirisa zvimwe zvichemo zvamuinazvo.
Yana handi tingati dambudziko iri zvarakaita idambudziko rakati kurei rekuti rinoda mubatsira pamwe kana kuti muonera pamwe chuma chomuzvikuru. Takatarisa nyaya dzekuti ndofunga patinofanira kutangira patiri kukurudzira hurumende ndepekutoti ngavamboita uongororo yekuziya kuti vanhu vane urema vangane munyika munomu uye vanava vari kunzvimbo dzipi uye vane urema hwakaita sei. Amwe matambudziko atiri kutoenderana ndekuti hatina mastatistics kana kuti information inotibatsira kuti tige tiziya kana ndicho hatina ndoreva hatina senyika. Saka hurumende tatanga tatiri kuda kuti inge ichiita ngatitombozivawo kuti ivo vanhu vacho vane urema vangaani komuno munyi tinoita hatinoti maestimations kana kufungidzira kuti tinofungidzira kuti vangangovawo vakati tichishandisawo kana kuti fungidziro dzinoshandiswa neUnited Nations asi isu pachedu hatisati tanyatsokuita tsvakurudzo yekuda kuziva kuti zvakamira sei. Ndo patingangotangira kuti tinge tine maresponses anoshanda amwe ese aya anenge ari fembera-fembera nekuti tinokwanisa kuti tinoda kuti tiziva kuti tinoda vanhu vakawanda sei kune imwe nzvimbo kana kuti zvinofanira kufambiswa sei. Tinofanira kuzviita izvozvo kana takwanisa kunge tabatsirwa nevanhu vekuzinskatu vamboziva kuti vanhu vane urema vangani vanogara kupi dzidzo yavo kana kuti iripo inosvikira papi. Zvese zvizvezvo information yatisina inokonzera kuti maresponses anga ari amwe aya ekuti yafembera-fembera yatinenge tichiita.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. Regai tiende kumuteereri wedu wekutanga vahomani vari kusouth africa. Makadii vahomani? Aiwa, tiri nani. Kuri kunaya here kusouth africa?
Handisi kusouth africa munguva blessing, ndisi paborder chaikuenda kumba.
Oh, muri kubva kusouth africa, muri kubva kupi?
Ndiri kubva kusouth africa ndichienda kumba maiipaborder.
Matokrosa yenyu border?
Ndichiri kuSSI.
Okay, alright. Vahomani, nhasi tiri kutaura nematambudziko ari kusangana nevanhu vakaremara vangava vasingaone nevamwe vari kutiwo kodzero dzavo dzinenge dziri kutyorwa. Hapana zvakawanda zviri kunyatsoitwa kuti vakwanisewo tikatarisa nyaya dzeutano kuti vakwanisewo kuona access to health. Munotiwo kudii nedambudziko iroro?
Ndinoona kuti dambudziko iroro rakati tekesherei inisharisa kunyika yekwedu yekuzimbabwe maringe nekuti vanhu ava vanotorerwa pasi zvikurusa vanobatwa sei vasina vanhu asi dai kuri kuti hurumende yanga ichinga yakaita inenge yatingati organization yakazvimiririra inokwanisa kubatsira vanhu vava madisability so that vakwanisa kuwana kwanisa kubatsirwa pane zvose zvanenge vachida whatever zvanenge vachingoda kushandisa pane pamabasa avo uye kuti vadziiriwe muutano mune zvakawanda zvavanonge vachisangana zvemuupenyu.
Asi tiri kuona kuti dambudziko rinenge rane makore akawanda pasina chiri kuitwa. Poitwa sei? Uyewo nyaya yamataurawo yestigmatization yekuti vanhu vanoda kuvatarisira vanhu ava pasi, idambudziko riri kuramba richikura here kana kuti muri kuona kuti zvinenge zvaanani?
Handingati dambudziko ndingati raanani. Dambudziko iroro ratotekeshera riri kukura nokudawo kuti mukatarisa kunyika dzakatipoteredza for example South Africa vanhu vakaita seivavo vanowana mari kubva kugovernment ende munhu anokwanisa kurarama kuti okay ndakaremara ndikwanisa kuona mari yangu ezehendo dzemanhi but hurumende yedu vanhu ivavo vanochaanokwanisa kuwana vanenge vari mumastriti vachiita zvavanenge vachiita ende vanenge vasina panhu pokuti vanogara panhu panenge panikati pane utano so vanhu vanobatwa ngati vanorama vari munhapwa saka zvino zvinoda kuti vatariswe sainenge ratini dai kuri kuti hurumende yedenge ine organization yekuti inokwanisa kubatsira vanhu ivavo nekuti vachisponsor through government or through madona whatever vangavabatsire kuti upenyu wavo hwava neremangwana rakanaka. For example ndangoti ndichisvika pano paBed Bridge pane mumwe murume angani madondoro ake achitsvaga achikumbira mari kuvazhinji so zvinhu zvadibata zvikuru kutiti ako murume uyu but how what about government dai yange kungoti government ichipindira ichibatsira vanhu vakadai vachivanawo chimwe chiruviri chokuti abatsirikane muupenyu araramise mhuri yake chingava chinhu chakanaka dhani panokuti vapinde mastriti vachikumbira mari kuvazhinji nekuti vanwe vanhu vanogona kuva vanwe vanhu vanokumbira patizini kana mumbazi chaimuchaimo vachiimba dzimbo dzekurumbidza mwari vari vachikumbira mari so dai hurumende yange yakwanisa kutoro imwe homwe vachikwanisa kupa vanhu ivavo mari ichivabatsira muupenyu hwavo chiziva kuti kupera kwemwedzi kwekwega ane mari yaanenge achiwana inomubatsira nemhuri yake iye achirarama chienda mberi uye pane mamwe mabasawo takatarisa kuti dzimwe nguva futi zvinoita ndechokudai pane mamwe takatarisa kumabasa kwatinoshanda munhu kana akaremara vanhu tinomuona semunhu asiri munhu but munhu iyeyo munhu anoruzivo unokwanisa kuti nyika iende mberi but maringe nekuda kwokuti akaremara munhu iyeye vanhu tinenge takumutora kumuti vakaremara kuyo anogonechi but munhu iye ane experience yokuti aite something chokuti nyika ienderere mberi so dasaenda kuti dai hurumende yange yakwanisa painokwanisa kuti irambe ichitsimbiridzwa kuti ipinde pane chirongwa icho kuti no ngatisabatei vanhu avo nhapwa nokuti haana kuzvida zvinhu zvakauya kwaari asingazvifungiri uye mangwana ndive you never know pamwe unogona kuita accident nemotikari pamwe akaita nemotikari nebhazi whatever dzakasangana nazvo muupenyu
aiwa tinotenda zvikuru vahomani nekupinda muchirongwa chedu tichitiwo muufambe zvakanaka pamugwagwa
anaika mumabresi ndidane nguva yakareba mumabresi musinganibati
aiwa vanhu vanenge vamboti wandisei asi hati kukanganwei tinotenda zvikuru
ndatina mwe negore rakanagore idzva rakanaka ndatenda zvangu
nemiwo mufambe zvakanaka of course Gibbs you heard what Mr. Homani is saying there. He's saying that there's still a lot of stigma associated with the persons living with disabilities and he's also urging the government to make their life easier by you know he says in South Africa there's an allowance that is given to people who are disabled and they're saying that should be done in Zimbabwe and he's urging Zimbabweans not to look down upon persons living with disabilities he's saying that most of them actually are very very intelligent you know it's only that they are not given that chance to prove themselves.
Yeah.
And I think we have our third guest, Sally Nyakanyanga, is a disability activist focusing on women and girls with disabilities. Sally, good evening.
Good evening, Blessing.
Thank you so much for joining us. Now, Sally, we are talking about persons with disabilities and access to health. You work with women mostly and girls with disabilities. What impediments are you seeing?
Hello.
Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you now.
Okay, yeah, I was saying what are some of the problems that women and girls are facing, those who are disabled with regards to access to health?
Ndingangoti tichitarisa madzimai nevanasikana vanorarama neurema you find kuti information yacho taiiva kutoziya kuti zvinofambiswa sei like tichitarisa women and girls with disabilities vane mavisual impairment or even vane hearing and speech impairment nea information even communication chaiyo it is a very big challenge
saka pogadziriswawo sei
zvinenge zvichida kuti panenge pachiitwa maprograms kunyange nehurumende organizations ngavakwanisiwo kuti vange vachiincluda women with disabilities women and girls with disabilities so that they come to understand nekuziva kuti what are the especially when they are looking at information vanhu vari visual impaired vanenge vachida information in braille
okay Sally, please, Sally, we want to take a short break. So, Mr. Akuchera, Ms. Ndlovu, and Ms. Sally Nyakanyanga, please do stay on the line for our radio listeners. Unfortunately, it ends here, but the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned to Zimbabwe.